I get it.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino yi Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Linyoya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechina kugumbi 8, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi iri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadik Troika inobuda nechisungo chekuti Mozambique ibatsirwe nechimbi chimbi sezvo munyika iyi mava nemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero. Mapurisa anga ane gurukota remasvingo vaEzra Chadzamira nhasi arambidza vagari vekuchilonga kuratidzira kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuvabvisa munzvimbo yavagere. MDC Alliance yotatsurana neMDCT panyaya yemari inopiwa mapato ane vamiriri muparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzinoomba bazi rinoona nezverunyararo nekudzivirirwa kwenyika dziri mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC nhasi dzabuda nechisungo chekuti paitwe musangano wechimbi chimbi mwedzi uno usati wapera wekuziya matanho angatorwe kumisa hondo iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado Province muMozambique. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakumobata jongwe muromo nhasi kuenda kuMozambique kumusangano wechimbi chimbi weSADC Troika vachinozeya nzira dzekubatsira kupedza matambudziko akatarisana nenyika iyi. VaMnangagwa vasangana ndokukurukura nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika dzinoumba Double Troika iyo ine mutungamiri weMozambique vaFilipe Jacinto Nyusi sasachigaro wayo Dr. Lazarus Chakwena vekuMalawi vaHussein Ali Mwinyi vekuTanzania pamwe nevatungamiri venyika dzinoumba bazi reOrgan on Politics, Defense and Security Cooperation vanoti sachigaro vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa. Mugwara raziviswa zvabuda mumusangano uyu munyori weSADC vaStegumena Lawrence Tex vazivisa kuti vatungamiri venyika vari kushikana zvikuru nekuurayiwa kuri kuitwa vanhuwo zvavo, madzimai nevana nevanopfurikidza mwero veEl Shabaab. VaTex vati nokudaro musangano weDouble Troika wati paitwe musangano wechimbi chimbi weOrgan Troika Summit musi wa29 kubvumbi uyo uchazeya matanho achatorwa kumisa hondo iri kukonzera nevanopfurikidza mwero ava. Gweta uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mazinga vati vanga vachitarisira kuti musangano uyu ubude nechisungo chakajeka chekuyamura Mozambique kwete kunonokera kwavari kuita vanhu vachifa.
Unofanira kuti ubude nezvinhu zvakajeka zvekutaura kuti sangano reSADC rava kunopinda muCabo Delgado kuti ribatsire kuchengetedza upenyu hwevanhu, kuti vanhu vasarambe vachipondwa, vanhu vasarambe vachitiza, vakwanise kudzokera kudzimba dzavo, nekuti vazhinji iko zvino vava kurarama vari mumatende vachipuwa chikafu nemasangano akazvimiririra vasingagone kudzokera.
VaMazinga vationgororo yavaita yakaburisa pachena kuti vanhu vakawanda vari kutyorerwa kodzero dzavo nevapanduku veEl Shabaab pamwe nemauto eMozambique.
Uyezve mauto eMozambique pavanenge vachiedza kuti varwise vapanduki ava vari kukonzerawo mhirizhonga yakanyanya nekusaremekedza kodzero dzevanhu, vari kupambawo vachirova vanhu vachishungurudza vanhu vagari venzvimbo yekabodelgado vachiti varoda kuziva kuti ndiani ari kubikira vapanduki kana kuvachengeta mudzimba.
Vamazinga vati chimwe chinoshamisa ndechekuti Mozambique haisi kubuda pachena kuti inoda ruyamuro rwedzimwe nyika here kana kuti kwete, asi zvichioneka pachena kuti mauto ayo haana simba rekukunda vapanduki ava. Mutauri wecrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Khumalo vati havasi kunyatsofara nezvabuda mumusangano wanhasi nekuti SADC iri kunonoka kupindira panguva iyo vanhu vari kufa.
Hatizi kunyatsofara komunike yaburitswa nenhungamiri dzasangana nhasi Mozambique zvekuti ivo vari kutipa unzwi yevanhu vachaita ongororo vachiita technical groundwork. Tinoona izvi zvinhu zvichakwanisa kukanganisa dambudziko iri. Isusu titi tiri kunyanyosungurudzika nenyaya yekodzero dzevanhu dziri kutyorwa, humanitarian crisis nekuramba vanhu vachifa.
Mumwe mugari wemuMozambique amai Nzira D. Dausi vati madzimai nevasikana vari kubatwa chibharo mazuva ose. Studio 7 haikwanisa kunzwa zvimwe zvabuda mumusangano wanhasi kumutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Asi pane mashoko ekuti SADC yawirirawo kuti ipe Mozambique rubatsiro rwezvikwanisiro izvozvi panguva iyo mumwe musangano uri kurongwa kuitwa. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vangangosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe vakatizira misha yavo mudunhu reCabo Delgado vachityira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Harare West muparamende Mzare Joana Mamombe neimwe nhengo yebato ravo Mzare Cecilia Chimbiri ava vene nguva yakareba vari mujeri vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti pane zvashanduka kubva pavakanyimwa mukana uyu. Thomas Ripasi anotipa nyaya iye.
Muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vasvitsa chikumbiro kudarira Major Street nhasi chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo sezvo vachiti pane zvashanduka kubva pavakanyimwa mukana uyu nedare iri muna kurume kubudikidza nemagweta avo vachavaswaramba navaJeremiah Bhamu avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vaviri ava vaudza dare kuti mumwe wavo avakasungirwa nyaya imwe chete naye uye ari mutungamiriri wesangano revadzidzi Zimbabwe National Students Union vatakudzwa ngadziore vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo nedare repamusoro. Asi gweta rehurumende panyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vati vaviri ava vanofanira kuramba vari muhusungwa vachiti hapana chachinja panyaya yavo sezvo vachiti nyaya imwe neimwe inobatwa yakazvimirira. Kupiwa kwakaitwa vangadziore mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro hazvinganzi pane chashanduka panyaya yavo sezvo nyaya yavangadziore yakaunzwa kudare yakazvimirira. Vamutsokoti vati kutongwa kwevaviri ava pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakatyora mirau yakadzikwa nehurumende mukuedza kurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 kubudikidza nemusangano wavanonzi vakaita nevatori venhau panze pematare mwedzi wapera vachigunun'una nekusungwa kwakanga kwaitwa vamakomborero haruzivishe kuchatanga musi wachivabvu 5. Nokudaro vamutsokoti vati vaviri ava zvavaiwo kuziva musi uchatanga kutongwa nyaya yavo vanogona kusamirira tongwa kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vaharuzivishe. Avo vanove nhengo yekomiti yepamusoro yeboka revechidiki muMDC Alliance vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri nechipiri mushure mekubatwa kwavakaitwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga gore rapera. Zvichakadai mutongi wedare panyaya iyi vaRichard Mangosi vati vachatura mutongo wavo nechipiri svondo rinouya pachikumbiro chamuzvare Mamombe namuzvare Chimbiri. Mune imwewo nyaya vashandi vehurumende vari pasi peboka reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbozivikanwa nezita rekuti Apex Council nhasi vaita musangano vakabvumirana kuti upenyu hwavaomera zvokuti vashandi vehurumende havachakwanisi kuenda kubasa mazuva ose. Mutauriri wesangano iri vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti vabvumirana kuti kubva nemuvhuro zvichienda mberi vachange vasingaende kubasa mazuva ose vachiti mari yavari kutambiriswa nehurumende haisisina chainokwana.
Saka zvangobuda pamusangano uyu zvanga zvisingoroveredzwa zvisina kumbobvira zvapikiswa. Nezvokuti muhoro iyi yakauya nehurumende chinhu chisingatambiriki pavashandi vehurumende. Hatina zvichinokwanisa kuita kuti mushandi wehurumende akwanise kuita basa rake nemazvo uye kuti ave nezvikwanisiro zvipabasa. Saka nokudaro vese vanomirira vashandi vehurumende, makungano ese iwayo nemapoka ese iwayo anga aripo, awirirana iwo kuti zvichitanga musi womuvhuro vashandi vehurumende vese varenge vakukundikana kuenda kubasa kwemazuva ose ari mashanu epasvondo.
Mushango vati vabvumiranawo zvakare kuti vasvitse nhuna dzavo kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zvichakadai, mutungamiri werimwe remasangano evarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti nhuna dzevashandi vehurumende dzinogadzirisika chete kana hurumende ikazvipira kusangana nevashandi vayo, ichitaura zvinhu zvinoita kuti upenyu hwevashandi vayo hureruke. Gurukota rinoona nezvevashandi vaPaul Mavhima vati vachatifonera sezvo vanga vachiti vari mumusangano asi pataenda pamhepo vanga vasati vafona. Asi vaMavhima vakaudza za Studio 7 mazvondo maviri adarika kuti nhaurirano chete ndidzo dzinoita kuti nhuna dzevashandi dzigadzirisike. Vachiti kuramwa mabasa kunodzosera nyika kumashure. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisanga negurukota remasvingo vaEzra Chadzamira nhasi arambidza vagari vekuchilonga kuratidzira kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuvabvisa munzvimbo iyi kuitira kuti minda yavo ishandiswe semafuro emombe dzemukaka dzekambani yeDen Diary. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vange vachipfuura mazana maviri vanga vatanga kuimba vachiramba neivhu ravo pasira vachadzamira pazvitoro zvepamutomani. Mumwe mugari wechilonga vaBoniface Chidowera vati kuradzira kwavo kwamiswa nemapurisa vachangotanga.
Mapurisa azosvika pavapaya, saka pakazouya zvimwe zvanga zvina vana Chadzamira, honorable wedu Chadzamira. Vasvika isu takatanga kutoimba dzimba dzedu wechitoti nenhandikiri nevhu redu hatidi, tichiimba vanhu vachiimba ipapa madiridziro atindi nekuti madiridziro acho pane bepa rimwe rabudiswa rabudisa renyira itonzi kuti isu topangwa kuwana 5%. Saka isu zvinenge zvisina zvatinotibatsira, chavanoda chaiko chaiko chinangwa chavo ndechokuda kungotitorera vopinda mukati izvozvo votikanda kure. Saka vanhu hapana munhu abvuma.
Izvi zvatsinirwa nasabhuku Vheremu wekuchilonga vaLaxon Mavasa avo vati kuratidzira kwavo kwamiswa. Vatiwo vaita musangano uyu usina kubuda zvakanaka sezvo vanhu vanga vachipikisana nevamiriri vehurumende.
Vachadzamira vasvika nema MPs avo, nemasoja, nemapurisa, nemagadi jero, nevamwe vamwe vemasei avo vanga vainawo vari muka. Saka tichiri kutaura mudaro vanga vachiunza kufunga dzenu, saka vanga vachipokana nemashoko kuti izvi zvinoti hatidi. Iyo zvezvi tiri kuona pakati vanoda kuti anza vari kuanza zvozvotaridza izvo kuti vari kuroera manzira nyudzi dzavo, vari kutobudisa nyudzi dzinoita futi taurira hatina kana tichiurirana navo isu tiri kuti madiridziro hatimani.
Ravati hapana radidziro yaitika kana kuramidza kwevanhu, asi vaita musangano wavo zvakanaka nevagari nekuzwa pfungwa dzevanhu pachirongwa ichi chiruda kuitwa nehurumende.
Hapana ambotaridzira zvokana wami, hapana wanga achiramba kutora vachipa mavonero avo, vachiona vachitaura vamwe zvavanoona vamwe vacha ndokonsultation yachetu. Ndozvandiri kuti iyi yanga iri consultation yatachita, vamwe vachipa mavonero avo kuti vanofunga kuti zvifambe zvakadai, vamwe vaifunga kuti zvifambe zvakadai zvakasiyana siyana.
Asi mumwe mugari ama Esther Mungomi vati radidziro yaitika kwenguva diki uye musangano hauna kubuda zvakanaka sezvo ivo varambidzwa kutaura mushure mekuramba chirongwa ichi.
ndizvo chaizvo feni chechendatorandidza kuti nditaure nekuti ndinonzi ndakangwarisa tinoda kutobvisa mudzimo dzedu dzekuda kuti vari nechivarimeseni saka ivo vari kutivhara kuti hatisi kuda kuti murume museni hazvina kana kumbojeka zvonizvizvi hatinomhorisata zvakanaka hatingozvidi nekuti kubva 1963 tbc
mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwache dhewa vaudza studio 7 parunhare kuti vanga vasati vanzwa mashoko ekuti mapurisa arambisa vanhu kuratidzira kuchilonga hurumende iri kuti haichadi kudzinga vanhu kuchilonga asi vanofanira kugarisana nekambani yeden dairy ichapinda munzvimbo mavo yovaitira budiriro yemadiridziro voonawo cheuviri asi vagari vekuchilonga vari kuramba vachiti kambani ikange yauya inozopedzisira yavadzinga nekudaro vari kuda kubatwa kumeso nehurumende kambani yeden dairy yakavambwa nemhuri yekwakoits muna 2004 pamwe neimwe kambani yekueurope special capital iyo ine zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% zveupfumi kuden dairy iyo yakatanga kushandira kuredcliffe mudunhu remidlands vakuru vakuru muden dairy vanosanganisira vaandrew bradnick vanevil coets amai cheli coets navadhani archibald vakoits vanonzi murimi wechichena anowirana zvikuru nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa ndakamirira studio 7 mumasvingo tini godfrey mutimba
hurumende yakazivisa nezviro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 vava zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu nemazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 153,238 vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevana kana kuti 36,984 uye vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvina nemazana masere nevatatu kana kuti 34,803 nezuro hapana munhu akafa nechirwere ichi izvo zvasiya vanhu vafa necovid-19 vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 1531 Chipiri svondo rino dare repamusoro rehigh court rakatura mutongo wakarasa nyaya yakanga yakwidzwa nebato reMDC Alliance yekuti dare ririmise hurumende kupa mari inopiwa mapato ane humiriri muparamende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act kubato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora. Mumagwaro ari kudare iri, bato reMDC Alliance raida kuti dare repamusoro iri rimise bazi rezvemari kuendesa mari inoita $299,970,000 yemadhora emunyika kuMDCT sezvakanga zvaturwa nedare gore rapera. Asi bato reMDCT rakapikisawo richiti MDC Alliance haifanirwa kupiwa mari iyi sezvo yakanga isiri bato rezvematongerwo enyika sezvakanga zvaturwa muna kurume gore rapera nemumwe mutongi wedare repamusoro Justice Chitapi mune imwe nyaya yakadai yainetsana mapato maviri aya mudare reHigh Court. Vachirasa nyaya iyi nechipiri, mutongi wedare repamusoro Justice Fielder Muzofa vakati vaimira nemutongo wekutanga wekuti MDC Alliance harisi bato nekudaro harifanirwe kuwana mari iyi. Asi mutongo uyu wasimudza mutauro munyika, vamwe vachiutsigira vachiti mubatanidzwa wemdc Alliance wakanga ungori wekupinda nawo musarudzo kwete kuti ibato rezvematongerwo enyika. Ukuwo vamwe vanoti mutongo wedaro uyu une zvematongerwo enyika sezvo wakanangana nekuparadza bato reMDC Alliance sezviri kuonekwa nekusungwa-sungwa kwenhengo dzebato iri pamwe nekurambidzwa kuungana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nemunyori anoona nezvemutemo muMDCT Advocate Brian Dube. Tatanga nekubvunza vaHlachiwayo kuti vanotambira sei mutongo wakaturwa nedare nemusi wechipiri.
Nyaya yemutongo wakabuda uyu yanga iri garo ziva kuti makot edu kunyanya nyaya dzedu dzeMDC Alliance kubva pakarohwa zvakaipisisa pamaelections apfuura vamunakagwa na President Nelson Chamisa havana kugadzikana vari kubata apo neapo zvese vari kungobata vachingogudumudza kuita semunhu asiri kuziva zvaari kuita nenyaya yekuda kuti varwise vachamisa saka nyaya iyi yekuti vari kushandisa makotsi kubama decisions kana kuti zviro zvaranga vachida zvibude ndo iri kutinetsa dosa kana kwana nyaya yakabuda haisi nyaya kuti makosi anenge atonga zvakanaka asi anenge audzwa zvekuita zvine zvinhu zviri kuzikanwa zviri kuitika muno munyika yeZimbabwe.
Advocate Juve, munoti nemutongo wakapiwa nechipiri uye zvataurwa navasachiwani?
Chekutanga chatinofana kuita sevana veZimbabwe kuona kumira pachokwadi chezvinhu zvatinenge tasangana nazvo. Chekutanga ndingangoti muchidimbu muna 2017 bato reMDCT nemamwe mapato akawanda vakasainirana inonzi Alliance Agreement, zitarayo inenge ichinzi Political Cooperation Agreement. Inotaura iyo kuti mapato ari kupinda maalliance inonzi non-compete alliance, kureva kuti vanofanira kuwirirana kuti vanosheya sei maconstituencies, kana vadaro vopinda maelections vasingakupinzani. 2.0 inobva yati mapato iwaya anofuramba ari independent from each other. Saka handizwisisi kuti kana pachizonzi pakazogadzikwa bato rinonzi MDC Alliance rinenge rakagadzikwa panguva ipi, because kana tichitarisa agreement iyoyo iri clear kuti mapato anofanira kuramba achimendera maidentities awo ari independent. Saka ine mutombo uyu unondishamisa nekuti zvikungoti pamutemo takatarira pepa rinogadzira MDC Alliance Election Pact ndiro rakaendwa naro kudare nevanhu koti ikajeka kuti zvinoratidza kuti alliance haisi part.
Vasachowayo, munoti?
Chekutanga chinofanira kuziya vanhu ndechekuti muZimbabwe hamuna macoalition kana mapacti anokondesa maelections. Maelections anokondestwa nemapolitical parties. Kuze kwakarejistwa party inonzi MDC Alliance itinavwa na vana Nelson Chamisa. Political party iyi yakapinda muelection ikakondesta ine ma MPs kusanganisira ivo va Brandley vakatokondesta vatori under MDC Alliance na President Nelson Chamisa. Chechipiri chofanira kuziya vana veZimbabwe ndechekuti ma MPs enyu akadzingwa na Douglas Monzora kupe neZANU PF akadzingwa achinzi ajoina imwe political party inonzi MDC Alliance vachiti akuita MDCT. Iyo MDC Alliance inonzi party rakadzingirwa ndokuti yakunzi haisi party, asi same court same parliament ndiyo yakuti MDC Alliance haisi party nekuti zvakuya kunyaya dzemari. Isusu anza yese iri kuvana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vanoziva zvinhu zvavakaita. Isusu hatitanga na problem handi kuvana veZimbabwe vatipe bara kuti MP wedu ndouyu, kanzira wedu ndouyu, zvapera.
Advocate Dube, hanzi imi makatokwikwidzawo muri kuMDC Alliance asi maakuzoona kuti harisi bato, munoti?
Izvozvo ndo zvandanyatsotaura. I don't know where the message is coming from. Inini ndindatotsanangura zvino izvozvo kuti 2018 takapinda muelection tiri under MDC Alliance as a political vehicle, ende chandishamisa ndechekuti Brigadier General Mushando havasi kuda kutsanangura kuti alliance agreement yakasainwa yakashandiswa kupinda mumaelections inoti kuti, which is obviously deliberate, because vanoziva havo kuti inotaura kuti kudii. Ndingango kutsanangura chinhu chiri pachena ndechekuti icho inini ndisati ndatonopinda kunoita candidate, ndakatopinda muprimary election yanga iri yeMDCT. Munhu angari wekuPDP aisatokwana kupinda muprimary election yatakaita seMDCT nokuti ndisati nezita rebrigade. Ndoda kuti dzimwe nguva tingomira pachokwadi chezvimwe zvinhu. Kana takapinda muagreement yatisina kubvisa kuti yairevei kuporeta zvinhu zvatinenge takaita zviri rong, then nyaya yemarecords is not that gerico yakanyanya kuitwa ichinzi munhu ajoina another political party. Yaiclose ye-127k inenge ichitaura kuti munhu hachaziri kupesiwa mainteresi epolitical party inenge yakamusponsa.
Ava vanga vari munyori wezvemutemo muMDCT, Advocate Brian Dube, vari parunare muGweru. Manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKifo Tshachiwayo vari parunare muHarare neStudio 7. Hurumende inoti kuti vatore venhau vane basa zvakanyanya mukuzadzisa chishuviro chehurumende chebudiriro pamwe nekuona kuti nyika inenge yabuda muurombo panosvika gore ra 2013. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura kumhemberero yebepa naure Daily News rekusvitsa makore gumi mushure mekumbobvarwa gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Muchangwa vati vatori venhau vanofanirwa kubatsira hurumende mukuona kuti nyika yabudirira uye kubatana.
All media, whether privately or publicly owned, should provide a national oneness and preach the gospel of development to rally the nation towards attaining an upper middle income economic status by 2030.
Venhau vese, zvisinei kuti ndeve hurumende here kana kwete, vanofanira kubatanidza vanhu kuti munyika muve neumwe chete pamwe nekukurudzira budiriro kuti nyika ikwanise kusvika 2030 yava middle economy.
Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende yava Emmerson Mnangagwa inokoshesa zvakanyanya kushanda kuvatori venhau zvakasununguka. Vatiwo segurukota rezvekuburiswa kwemashoko vari kuedza nepese pavanogona kuti vatori venhau vawaniswe ruzivo rwezvavanenge vachida pakupepeta nhau pamwe chete kuti vashande zvakasununguka. Mukuru wesangano rinoona nezvemashandiro evatori venhau Voluntary Media Council of Zimbabwe kana kuti VMCZ vaLoft Dube vakurudzirawo vatori venhau kuti vashande vachiteedzera zvinotarisirwa kubva kuvatori venhau. VaDube vatsigirawo mashoko amai Mutsvangwa vachiti vatori venhau vane basa guru rekusimudzira budiriro munyika.
Majanisa anofanira kuita basa ravo in a professional way, vaite basa in a manner yekuti ivowo vanowana respect yevanhu nezvavanopublisha. Honorable Mutsvangwa ataura nyaya yedevelopment journalism, yakakosha nyaya iyoyo because newspapers nemaradio pasi pose basa ravo nderokubatsira kuti kuite development in any country.
Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rakazvimiririra replatform for youth development vaowendliwayo vati vatori venhau vanonyora nekutepfenyura zviri kuitika vakapa chitsvambe kuhurumende kuti ikoshese nyaya dzebudiriro.
Vatori venhau vanotarisa kuti vatepfenyure kana kunyora zviri kuitika. Saka zvataura Honorable Mutsvangwa kuti ngavataure zvita kuti nyika ibudirire, vatori venhau vanonyora zvinoitika. Zvinoita kuti nyika ibudirire, ivo vakaita sana Honorable Mutsvangwa vanofanira kuita maitiro avo nematauriro avo nezvavanobuditsa mumitemo yavo ngaite kuti ivo nyika ibudirire. Nekuti vatori venhau kana kuti vanyori venhau vari kunyora zviri kuitika.
Kunyange hazvo hurumende ichiti ine chido chekuti vatori venhau vashande vakasununguka, vatori venhau vanogaro chema chema nekushungurudzwa vari pabasa. Sangano Remedy Institute of Southern Africa Zimbabwe rakabudisa gwaro rayo repagore richiti vatori venhau vakashungurudzwa muna 2020 vaive vakwira kusvika pamakumi mashanu nevaviri zvichienzaniswa nemakumi maviri nevanomwe muna 2019. Bepanhau reDaily News rakambovharwa muna 2003 nehurumende yemushakabvuva Robert Mugabe ndokuzovhurwa zvakare muna 2011. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvekuitwa nevanhukadzi. Yapera regaiti mutarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Sadik Troika inobuda nechisungo chekuti Mozambique ibatsirwe nechimbi chimbi sezvo munyika iyi mava nemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero. Mapurisa anga aine gurukota remasvingo vaEzra Chadzamira nhasi arambidza vagari vekuchilonga kuratidzira kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuvabvisa munzvimbo yavagere. MDC Alliance yatatsurana neMDCT panyaya yemari inopiwa mapato ane vamiri muparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 8 Mabasa 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe enhlanganiso yomanyano weSADC asevumelane ukungenela kumpi yakwele Mozambique esatshelwa ukuthi ingacaphakela laseZimbabwe.
Ibutho leMozambique lona selitshengisele ukuthi lokhu ngeza ke likwelelise lilodwa.
Ibandla leMthwakazi Republic Party livinjwa ukutshengisela kobulawayo, kodwa kwele South Africa ukutshengisela kwalo kuyaphumelela. Owayengumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe uthi kayanga kubandla le-MDC Alliance.
Ngabathi ke uBebe labantu benkayi sebe-unitile le-MDC ngezinye indlela ukuthi ukulwa okwakukhona sesikufake eceleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zimbabwe kunye lamanye amazwe angumakhelwane sebevumelane ukungenela kwele Mozambique ukulwisana labahlamuki besemuslim abedlulisa amalawulo asebebulele abantu abaningi, inkulungwane lenkulungwane zabaleka emizini yazo, okwesatshelwa ukuthi lobu budlwangudlwangu bungacaphakela kumazwe angumakhelwane abalisa leZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni weSADC Troika lapho umongameli Emmerson Mnangagwa obekhona laye labomongameli bakwele South Africa, Botswana lele Mozambique. Lo mhlangano uthi uthole imibiko yokuhlukunyezwa okwenza omama labantwana ngabahlamuki laba. Lo mhlangano uphinde wathi kumele kube nomunye njalo umhlangano mhlaka 28 wayona lenyanga ozahlela ukuba amazwe eSADC angangenela njani kwele Mozambique. Kule mpiko ethi asebebulewe ngabahlamuki laba sebedlula inkulungwane ezimbili 2600 ukuthi abafika pose isigidi esisodwa 670,000 sebedinga ubuphepheli. Abahlamuki laba bese behluthine ingxenye yedolobho lePalma. Ekhuluma leStudio 7 uretired Colonel Basa Magwizi omele abalweli bempi yenkululeko abalwa bekuviyo leZipra uthi okwenziwa inkokheli yeSADC kulungile ngoba kule mithetho yalumanyano ethi kumele amazwe la avikelane. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Freedom Mazi uthi kumele amazwe wonke azwele uzulu weMozambique usizi, njalo ukungenela kweSADC kufuze kube yikuvikela uzulu weMozambique.
Wombono wami ngibona ingazani
SADC kumele ingenele ngoba sokube lokufa kwabantu abaningi njalo abantu abaningi sebeziphepheli bese lizweni lapho. So leyo yinto nje emele imiswe ande okukhona esikubonayo ukuthi ibutho leMozambique lona selitshengisela ukuthi lokhu ngeza ke likwenelise lilodwa lifuna usekelo ngaphandle.
Lokhu kusekelwe umnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition yona ethi eleZimbabwe kumele lincedele eMozambique.
Umhlangano lo ucine usenza ikho yokuthi ukulwisana okwenzakalayo eCabo Delgado kakumiswe. Manxaso kumisiwe sokusipha uthuba lokuze abantu bahlale phansi bakhulume. Ngase bekhulumile sebebona ukuthi bangaqeda njani ukudonselana lo
umvukela waseMozambique ngwabahlamuki abalobudlelwano labenhlanganiso yamalwa ecasha yakwele Iraq leSyria e-ISIS owaqala ngomnyaka ka-2017. Kodwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula, abahlamuki laba bavuke eseganga bahluthuna idolobho lePalma ngombimbitho esigabeni seCabo Delgado sona esilamafutha ezimota alenotho efika $60 billion enjiwa yinkampani yeTotal Air France. Embikweni wayo iSADC ibike ukuba ikhathazeke kakhulu ngokuhlaselwa kweCabo Delgado ikakhulu okungahlaliseki kwezizalwane zakulelo lizwe. Umhlangano lo ubizwe ngumongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi, yena umgcinisihlalo wogatsha lwezokuvikela kwala mazwe ole Ogaden Politics Defence and Security Corporation. Ngimele isitho 7 niseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lemphakathi Republic Party livinjwe ukutshengisela edolobheni lakobulawayo obekuqoqwe lamuhla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leli umnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Inhlangano yemphakathi Republic Party ibiqoqe ukuthi kube lokutshengisela kobulawayo lasePretoria South Africa abekhona kwaba peaceful njalo. Kodwa ngapha kobulawayo awangapha amapolisa kobulawa yahlavuka evimbile lapha esithombeni kadeskhayelele ukuthi siyaqalela khona bavimba le city center lamazhubko abengangena edolobheni namhlanje ngobuningi bawo abemalutshwane kakhulu kurestrictiwe njalo ama-private kombi lawa achovayo bebewayalisa ukungena edolobheni ekuseni ukuze wabagcina kubangela ukuthi amapolisa egijimisana lemthoba kukwenza kale extent abantu abangafika 8 balimala njalo enye imoto yamapolisa ichaya umntwana igijimisa umthoba. So isimo sakhona besingekho sihle, ama-members ethu amanye agcine sesesaba ukuthi agqoke ama-t-shirt ebandla esedolobheni okuyikho kudala ukuthi imatch igcine ingaphumelelanga ngapha kobulawayo.
Kodwa amapolisa beliwazisile yini?
Amapolisa besikwazi ukuthi ngaze siwazise ngeke asinikeze imvumo ngoba bacashe ngeCovid ukuthi banikeze abantu imvumo.
Umnumzana Mbonisi Gumbo isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, amalunga ibandla leMthwakazi Republic Party lenhlanganiso ezithiyeneyo bebetshengisela lamhlanje esigodlweni seZimbabwe ePretoria kwele South Africa bekhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga abo lokuncindezelwa kwezabelo zeMathebeleland lenkabazwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Abefune ngobuningi amalunga ebandla le-MRP ephethe inqwaba ezikhalazo ezibhekiswe kurhulumente weZimbabwe. Isikhulumelo saleli bandla umnumzana Velile Moyo Muye wethule isikhalazo lezi kuziphatha amandla zomelwe eZimbabwe kwele South Africa.
Sikhangela ukuthi uhulumende kumele athathe inyathelo indaba yeground. Siqhubeka siya phambili sikhangele izinto zelendi. Sikhangele futhi ke ukuvalwa kwamabhoda. Sikhangele futhi ke ukumiswa kwama taxi drivers kobulawayo. Ufaka uzuko kuletha amabhasi avela eHarare esiza kuyiwona azosebenza kobulawayo nama drivers ebuya enjalo. MRP 9 eboshiweyo kufanele ukuthi khulule ngokushesha. Ama demands lawa sifuna ukuthi ayenza kale njengoba sikhuluma kanje. Kuyekelwe futhi ukuhlukunyezwa abantu bakithi politically, abantu baphiwe i-preference ukuthi ba exercise ama political rights abo bengahlukunyezwa nguhulumende. Kuhlanganisa ukuthi bayekele ukuhlukumeza umongameli weMthakazi Republic Party uMqondisi Moyo.
Leli bandla lithi amalunga alo eZimbabwe asephilela evalweni olukhulu kanti akhululeka kuphela engangena kwele South Africa. Lijudaba lokugrawundi sekufuze lukhulunywe ungakhathalekile lokuthi uhulumende uyafuna loba akafuni. Ilunga laleli bandla unkosazana Zanele Mkhoni uthi sebediniwe ngokuhlupheka emazweni bebalekela ungcindezelo elizweni labo.
Esikhundleni sokuthi kube sisekhaya sibheke ingane zethu sibheke imizi yethu kodwa nanku siyahlupheka sisemazweni ngenxa yokuthi ilizwe lethu alikhululekanga asinakho ukuthula okubuhlungu kunakho konke ngendaba yemathebelelendi. Ucuku esihlangabezana nalelizweni i-forced immigration silapha asithandi sifisa ukuba sekhaya kodwa singaba sekhaya sizokwenzani ayikho umsebenzi nale misebenzi ekhona ithathwa ngabanye abantu abasusa kwezindaba ezothatha umsebenzi manje sebethatha ilendi angisayiphathi indaba yokufeyila kwabantwana ezikolweni abasemathebeleleni.
Ziningi inhlanganiso ezidabuka kwele Mandebeleni ebeziyingxenye yalokhu kutshengisela umnumzana Nkosinodumo Khumalo uthi konke sekuzanyiwe kwehlula ngakho sebefuna ilizwe labo abalijiyelwa inkosi uMzilikazi.
Njengabantu bakwaMthwakazi sifuna a two-state solution. Ayikho enye into esayidinga, two-state solution. Umashona ndahlale yodwa, Mthwakazi ahlale yedwa. Yinto esiyifunayo, bahluphekile abantu babulewe, akula solution. Siyatshontshelwa, ama resources ayathathwa left, right and center. So lento two-state solution is what we want. Helela lapho.
Umnomzana Mbuso Ngwenya obemele inhlanganiso ye Operation Freedom Phakazi layo bechapa phansi ngentonga ethi sebehlupheke kwenela.
Sithi thina government waseZimbabwe akayeke ukuhlukumeza abantu bakithi sokwanele manje ngoba lamanje lamabheli la alobe ekhitshwa okungabheliyo sesifenele ngayo. Umlayezo nje simnikeza wona ukuthi maye ngasoza lalele lokho esikucelileyo okuzolandela kuzofana naye.
Umculi weZimbabwe odumileyo umnumzana Sebenzani Mqolo laye ubekulokhu kutshengisela esithi uhulumende weZimbabwe akayele kubopha lokuhlukuluza abantu abasebenzisa ilungelo labo lokutshengisela.
Abantu kumele bebe namalungelo, abantu kumele ukuthi-ke bekwazi ukutshengisela ngaso sonke isikhathi ngaphansi kukahulumende wedemokhrasi. Lokho esikubonayo kusenzakala eZimbabwe kuyabonisa ukuthi-ke ilizwe leliyana alila demokhrasi. Ngabantu akade betshengisela bengela violence kodwa namanje basaboshiwe, basejele, asazi ukuthi bazokhululwa nini.
Isiphathamandla ze-ofisi kamele weZimbabwe zalile ukuphuma esangweni lesigodlo zakhetha ukwamukela ugwalo lwezikhalazo lolu ngezikhala zesango. Le yinto ethukuthelise kakhulu iningi labe betshengisela laba. Kodwa-ke lezi ziphathamandla zithembisile ukuthi ugwalo lolu zizalusa kuhulumende weZimbabwe ukuze kutholakale impendulo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuThuso Khumalo.
UZulu wobulawayo ukhala ngodubo lokusilela kwemali ethunyelwa ivela kwamanye amazwe. Ethi lokhu sokudala ukuthi bavukele emabhanga, abanye sebelala endwendweni zamabhanga ukubangela ubusela lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abanye bathi bayathatha insuku ezifika phose iviki yonke besiyadinga imali abayabe beyithunyelwe. Kuthi abafuna ukwenza imali bayalala endwendweni bese bebhadalisa abafuna indawo zabo. Umnumzana Dumisani Mpofu oyisakhamuzi seNkulumane uthi balokudana okukhulu ngalokhu ethandabuza ukuthi imali le iselakala njani emabhanga.
Silokudana okukhulu ngomumo okhona elizweni ukuthi ilizwe lethu alithuthuki njalo. Iningi lethu alisebenzi, sigcine ngabantu abahlala ngaphandle kwelizwe. Njebe simanga imali abayithumelayo iyatshitsha eviki lonke kuthiwa ayikho. Okuyikho okwenzakalayo kuyini kambi? Uhulumende aluka uyalungisa lawa maphutha ngoba eqinisweni akula COVID ezaphela abantu betshona beyabuka edolobheni bedinga imali. Njalo umuntu nxa elambile engenza noma yini ukuze aphile. Kodwa lokhu yingabomo sibili ukuthi silanjiswe abantu befihla imali.
Unkosikazi Sanele Sibanda uthi lokhu kwenziwa ngabomo ngoba imali igcwele phandle kubo siphathele nini.
Kulobunzima obukhulu elizweni lethu ngoba i-corruption yiyo esebenzayo. Kwenzakala njani ukuthi imali iswelakale emabhenki igcwale emgwaqweni? Eqinisweni uhulumende kumele ananzelele khonokho. Ibhondi ligcwele emgwaqweni lezinye imali, bona bayithethe ngaphi? Thina siswela encane eyokugada. Osiphatheleni laba abagcwele emgwaqweni yibo ababulele ilizwe, kodwa siyakwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo okumele kulungisiswe masinyane.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo uthi ukusebenzisa amakhadi emabhanga kuyadla kakhulu imali.
Hayi, indaba yekheshi ibuhlungu ngoba uyabuvuke ngo-4 khonapho usikiwa layinela imali, but imali yangkhona uhlale uze utshaya u-12 ungayitholanga. Indaba yekheshi ibuhlungu kakhulu.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association INACORA, uthi uhulumende akalandlela yokulungisisa lokhu ngoba isikhathi sesiside.
Abantu bayavukela besiye emabhenki baphenduke bengelayo imali, baqhuma ebusuku, abanye balala khona emalayinini, bayesuka bengelayo imali, bengelakudla kwabantwana, bengelamali ye-transport. Uhulumende kuyacaca ukuthi kuyamehlula lokho, kalandlela yokulungisa. Uyakhuluma nje ngomlomo kodwa abantu sebelokhu beqhubeka bephakathi kohlupho. Kuyadingeka ukuthatha amanyathela awezepolitiki nakwezomnotho ukuba kulungise lokho, ngokuba kuzalwa ikubi kwezepolitiki kwezombusazwe, ikwehluleka kahulumende kwezombusazwe okudala khona lokhu kuswelakala kwemali emabhenki.
Imizamo yokukhulumisana labebhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe yehlule ngoba isikhulumeli sebhanga besisemhlanganweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, sixoxa ngendaba eziphathelane labesifazane. Liyenelisa ukungena kuhlelo lolu ngencingo kumbe ukusithumela inombolo zenu silithinte. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sikahulumende wakwele Tanzania silandule imbiko ethi inhlanganiso zendaba ezavalwa ngesikhathi kubusa umuyi umnumzana John Magufuli sokumele zivulwe. Ngomvulo umongameli omutha unkosikazi Samia Hassan uthe lezi nhlanganiso zingavulwa, kodwa isikhulumeli sikahulumende sithi uHassan wayesithi inhlanganiso ezobulembu kuphela yizo ezizavulwa. Umongameli Joe Biden lomchuchisi omkhulu welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland bakhangelelwe ukukhuluma namhlanje ngemizamo yokwehlisa izehlakalo zokusetshenziswa kwemibhobho ukubulala abantu. Owayengumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi kayanga kubandla le-MDC Alliance. Kesizwe uBebe echasisa isimo sakhe kungxoxo esiyenze laye.
Ama structures ka 2014 aye angikhetha kumbe angenza nganqoba kukhetho olwenziwa kobulawayo olwama nomination kungakayiwa kuCongress. Ubusukhumbula ke ukuthi ke kulabanye ababambana lezani, kodwa lokhu beyi MDC
ukuthi ke basebenze lezana. Sebenze njalo ke uzakhumbula ukuthi ke kwabhalwa incwadi kwathiwa uBhebhe sexotshiwe. Uphinde njalo ukhumbule ukuthi sokuthiwe uBhebhe sexotshiwe ngakukhubeka sobala ukuthi iCongress leyo eyayenzelwa eSheraton kayisiyo yeMDC iCongress yezana. Njoba yayiyiCongress yezana, ngizakubisela ke emuva ngikukhumbuze ukuthi nxa umuntu kuthiwa uyajoyina ibandla uyabe engayisiyo member yebandla lonalelo uyahamba ayethenga ikhadi lalona lelo bandla abe sesiba ngojoyinele ibandla. Kodwa uzakhumbula ukuthi mina ngubeke sobala kugwalo engilufakileyo njalo ukuthi kusukela ekuxabaneni kweziphathamandla ze-MDC okwaqala ngo-2016 imbono yami ngiyibeke sobala. Njalo nxa ngiyibeke sobala engingakutsho ukuthi-ke hhayi labo abathi uBhebhe ujoyine i-MDC kabakubeki kuhle, kabathi-ke uBhebhe labantu benkayi sebeunitile le-MDC ngezinye indlela kutho ukuthi ukulwa okwakukhona sesikufake eceleni sesizibone kufanele ukuthi sisebenze ndawonye ukwenzela ukuthi sikhiphe izanu enkayi sawo. So angiboni ukuthi-ke lapho okukhulunywa yilabo kuthiwa kuyajoyinwa kuyathiwani, hhayi ngibona ngani ibala elithi ukujoyina lelo asilithatheni sithi lisetshenziswa izanu. Thina i-opposition ibala lokuthi kuthiwa kuyajoyinwa ngibona ngani kasikilibeke neceleni, ngoba esikulwisayo okwakathe siyizanu. Sifuna ukuthi sibambane ukuthi silwise izanu, hatshi ukuthi kube lo muntu othiwa uyajoyina. Umuntu ojoyinayo ngokade engekho, mina kangisoze kuthiwe ngiyajoyina ngoba kade ngivele ngikhona.
Manje njengoba kukhanya kungasoze kwayenzakala ukuthi amabandla nalawo mabili MDCT le-MDC Alliance kubambane nxa sikhangela inkulumo evela kunxazombili.
Ngumbono wakho lowo Gandu kokuthi ubone ngani abasoze babambana? Ngoba phela ukubambanayo lapha ngabantu. Nxa abantu bangabambana, lo ozithi yena ungumkhokheli ezama ukutshontsha ibandla elingasilo lakhe, uza kubona ukuthi akwenzayo kakuqondanga. Uzahle ahambe ayejoyina khona ngale ezanini. Ngoba abantu be-MDC bazabambana. Bangabambana, abantu be-MDC bazamkhipha endaweni yabo, kumbe bazamkhipha bahle ahle ayejoyina leyo zana. Angikholwa ukuthi singahle sinqume sithi khona akusoze kubanjani. Njalo futhi mina ngifuna ukukwala kona ukuthi kona nxa silandela umthethwandaba we-Supreme Court ngendlela eyawubeka ngayo ukuthi sibe silokhu siqhubeka sithi thina kulamabandla amabili, asivumeni ukuthi ukhona owatshontsha ibandla ele-MDC esetshenziswa izanu. Lokho ngiyakuvuma, hatshi ukuthi kuthiwa kulamabandla amabili.
Umnumzana Bhedniko Bhebhe ngowake waba ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abalwela ilungelo loluntu labamabandla aphikisayo bathi uhulumende elokhu esephula amalungelo oluntu ngokubopha mahlayana abangavumelani lembono yakhe. Lokhu kugcizelelwe inhlanganiso elwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International esanda kwethula impumela yokudingisiswa kwayo. Lapho ethi ithole ukuthi uhulumende weZimbabwe ucatsha ngemva kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 ukwephula ilungelo loluntu. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe uhulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi ekuphika lokhu esithi inhlanganiso ezizimeleyo kanye lohulumende welemelika basebenza ndawonye ukuyisa umbuso webandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions kugatsha lwangentshonalanga yelizwe, onguye osungula lingxoxo.
Sinabantu abaningi ababotshwayo, babotshwa uzothatha bebotshwa ukuthi ba-break imithetho eyale COVID-19. Kodwa bananzelanga ababotshwayo kakhulu yibona abangathi bangahamba, abantu bamahamba phela amalungelo abantu abantu abezepolitika abakuma
Sibonile njalo umbiko owethulwe inhlanganiso ye-Amnesty International. Lingathi obulawayo zaziziningi yini izihlakalo lezi kumbe kuyafanana la kwezinye izigaba zelizwe. Sesibuya kuwe mnumzana Mkandla, sike saxoxa lelunga lebandla lezanu PF mnumzana Joseph Chuma. Uhlelo olufanayo ngeviki edluleyo wathi labo abezanu PF bake bechithachithele imhlangano. Ungathi lokhu liqiniso yini amapholisa awabandlululi?
Lwesibindi. Uyabona ke yiwo kwamanga luhlaza lawo abadala. Imihlangano labo bantu bayenza santando, benza abakufunayo ngasikhathi bani, lokuthi ungubani, sonxa ememeza ibizo lezanu PF, akukalutshwani nxa kuyakwenzakali. Nxa kuyakwenzakali bachitha imihlangano ezanu PF uthi ukuthi kuyabe sekuliwa ezomndeni ezangaphakathi, esingathi ngama-factional wars. Kodwa eqinisweni izanu iyazenzela imihlangano yayo ingayibhukanga. Ngalokuyibhuka sibonile kusenziwa ama-DCC inyakenye. Siyambona nangulo mama lo othiwa yi-First Lady usabalalile izwe lonke izolo bekhona apha eGwanda. Akulamuntu ehlangana labantu, akulamuntu omisayo. Ngamanga lawo bathatha ngomunye. Iqiniso umthetho weZimbabwe ukhangela ukuthi ungubani usuka ngaphi. Xa izanu PF bazenzela imihlangano yabo santando, anti bona bazenza umlimo waphansi. Amanga lawa kushiwo leader lele lakithi lalo kanti uthi lithina kumele lizame ukuthola idlelo lalo lingomanga ngokukhuluma izinto ezingayisizo. Umthetho usebenza kancane njengoba usiphindetshilo, usebenza kancane kwenye ingxenye vele kabakhangele eceleni nje.
Awakho awokugcina ngamafitshane mnumzana Sibindi ukuthi Siyabonga. Ungasigqibela ingxoxo mnumzana Mkandla.
Ngiyabonga ke lami ngikhonabo into lesingakhupha oyedwa kuyasala kunjalo uphumile umgabe. Kwesinye isikhathi ngibona ngathi uze ukuthi mhlawumbe ingxenye umgabe wayingcono. Bona abantu kumele umiwe ngenyawo. Akuxokozela abantu bangaze bathandabuza ukuthi babonakalise ukuzwa kwabo. indaba lezi ezabalungelo abantu. Sakulwe ngenye abantu bathwasale bangakhangeli lokhu lokuyana. Kodwa bathi okunye baza kubona behamba ngendlela. Kakuphume bona babantu ngobana engakutsho ngesilungu ukuthi i-system yabo ivele kayilungiseki. Ngangcono kuqaliswe kutsha abantu babona ukuthi bafake abantu abazazwisisa izinto zamalungelo abantu. Abantu abalifuce liphume.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe. Kube xoxa endawonye lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amazwe enhlanganiso yomanyano weSADC asevumelene ukungenela kumpi yakwele Mozambique esatshelwa ukuthi ingacaphakela laseZimbabwe. Ibandla leMthwakazi Republic Party livinjwe ukutshengisela kobulawayo kodwa kwele South Africa ukutshengisela kwalo kuphumelele. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ekuseni ngo-6:30 kumbe kusasa ngo-7:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.